mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro mumatunhu eBulawayo, Manicaland, Mashonaland East neMatabeleland South iyo yakarasikirwa nevanhu vaviri. Vanhu zana nemakumi manomwe nevanomwe 177 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana nemakumi mana nevana 144 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Makumi matatu nevaviri vachinzi vakadzoka kubva kusouth africa uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kumozambique. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mashanu nevatanhatu 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nevashanu 13,325 vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine makumi matanhatu nevanomwe 11,067. Hurumende iri kukurudzirwa kuti mukutamisa kwairi kuita vagari vekuchimanimani itevedzere matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akatarwa nesangano reWorld Health Organization. Vagari vechimanimani vari kuendeswa kune dzimwe nzvimbo dzakachengetedzeka senzira yokuvadzivirira kubva kudutu mupengo Cyclone Shalan iro riri kutarisirwa kupinda munyika chero nguva kubva nhasi chitatu. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vose vakapfeka zvekuvhara miromo nemhino kana kuti maface mask uye kuti vanhu havasi kumanikidzana mumabhazi kana mune dzimwe motikari dziri kuvatakura.
Hurumende tinge chida kuramba tichikurudzira kuti ngairege kuita zvinhu zvayo karikiriki isingatedzere ayo maguidelines anobva zvekare kubazi rezveutano reministry of health yedu yemuno nereWHO. Tiri kuona kuti vanhu vamwe vacho vari kunzi vatame motokari dziri kushandiswa kuvatakura hadzisi motokari dzakakodzera. Tikuona vakamanikidzikana dzimwe nguva. Tiri kuona vanhu vacho ivavo vari kutakurwa ivavo dzimwe nguva vanenge vasina kana kumbopfeka maface mask. Saka tinenge tichitarisira kuti ivo vari kutungamira basa rekututa vanhu ivavo vachiendesa kunzvimbo dzavanoti dzisina njodzi ngavatevedzerewo kazvinenge zvichifanirwa kunge zvichitevedzerwa nekuda kwekuti tisakasangwara zvekare pakututwa kwevanhu ipapo uye nenzvimbo dzavachazenge vachinoiswa vachazenge vachitoita dambudziko guru rekutapurirana kwechirwere checovid-19 sezvo tiri kuona kuti vazhinji vacho matakurirwo avari kuitwa haana kukodzera uye naivo vanhu vachowo zvekare vanenge vachida kupiwa dzidziso yekuti wangu masangana nedambudziko remafashamu yemvura asi ngatiregei kukanganwa kuti COVID ichiriko uye COVID inokwanisa kutapuriranwa zvikuru mukufamba kwavari kuita ikoko uye nemunzvimbo dzavane dzenge vachinoiswa sezvo vazhinji vacho vachazenge vachinomanikidzana zvekare munzvimbo itsva zvavanenge vachinonzi vagari idzo dzikunzi dzinenge dzisina njodzi yemafashamu idzodzo.
Imiwo sesangano rinoshanda munyaya dzezveutano mune mukanawo here wekuti munge muchipindawo munzvimbo idzodzo muchibatsirawo nedzidziso pakutakurwa kuri kuitwa vanhu ikoko vachitamiswa?
Hongu masangano akazvimiririra emacivil society vazhinji vacho vanotori neurongwa vamwe vatove pagiraundi. Inini nesangano redu recommunity working group on health tiri kusumukawo zvekare kuenda kwamutare tichinozonobatawo tiri ikoko kwana chimanimani nekwana chipinge asi tine mamembers edu kana kuti mastructures edu ari ecommunity level iko kuchimanimani kwamutare nekuchipinge tatoactivata mastructures edu iwawo kuti vange vachiedza nepavanokwanisa kuti vabatsire kunyanyanyanya munhau yedzidziso. Tinoda kuti vanhu vange vachiramba vachidzidziswa munguva isu vana vezimbabwe hatidzidze kubva kumatambudziko atakamhenge takasangana nawo nguva yapfuura. Tinoramba tichidzokorodza dambudziko rimwe chete tichiramba tichidzoka rimwe chete tichitadza kunyatsogadzirisa nekupedza dambudziko. Zvinhu zvinorwadza kuti vanhu ivavo vekuchimanimani vakarasikirwa nemisha yavo vazhinji vacho vachiri kugara mumatende. Mumatende imomo hamuna kugara kwakatambanuka kwakasununguka munova zvekare munokwanisa kuva njodzi zvekare njodzi yekuramba vanhu vachitapurirana chirwere ichocho chechecovid nekuda kwekuti tatadza senyika kubatsira vanhu ivavo kuti vanyatsopiwa atingati mapermanent structures uye kubviswa munzvimbo idzodzo dzavakambeke vari dzakaita kuti vasangane nedambudziko recyclone idai nekuti vazhinji vachiri kutogara munzvimbo idzodzo dzine njodzi uye vazhinji vavo vanoda kuramba vachipiwa dzidziso necounselling. Counselling yakakosha kunyanyanyanya kune vaya vakarasikirwa nehama dzavo.
Avo vange vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vari kutarisira kuti vachaita chibvumirano nehurumende kuti vasabhadhare mari yemutero pamupunga yavange vasingabhadhare kubva muna 2017. Nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi pakati pevamabhizimisi nebazi rezvemari. Vaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ndivo vakabuda nechisungo chekuti mupunga usabhadharwe mutero kuri kuedza kubatsira vanhu makore matatu adarika. Asi iko zvino gurukota idzva rezvemari vamuturi mwuve kuburikidza nezimura vanoti vezvitoro vanofanira kubhadhara mari dzemitero idzi dzose kwemakore matatu. Vanorwira kodzero dzevatengi veConsumer Council of Zimbabwe vanoti izvi zvichapa kuti mutengo wemupunga ukwire zvakanyanya muzvitoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Hongu, nhaurwa iri kuenderera mberi iri kufamba zvakaisvonaka chaizvo. Ndinoona sekuti hapana hapo nhambo tisati tasvika pakunzwanana kuti rutivi urwu runoti rutivi urwu runoti uye chinangwa chimwe chete chekuvaka nyika kubudikidza nekugadzirisa matambudziko atinenge tasangana nawo. Saka pari zvino seConfederation of Zimbabwe Retailers ndinoda kuti ndidavire kuti tiri mushishi kuti tinge tichiita nhaurirano neZimbabwe Revenue Authority Zimura uyewo nemamwe mapazi akasiyana-siyana ehurumende kuti tinge tichigadzirisa nhau yekuti mupunga uchajwe VAT ende uye vanhu vabhadhare VAT yacho kubva 2017 kusvika pari zvino kunyangodai zvazvo vanga vasingatore mari iyoyo kubva kune veruzhinji 15% yacho.
Muna 2017 takaona zvinhu zvakawanda zvaitengwa kunze zvichinzi hazvibhadhare iwo mutero uyu. Pane zvimwe here zvamurikunzi mubhadhare zvakare?
Chiri kungonetsa ndiro rice. Saka tiri kuti isusu pamusoro peimwe mitero yakawanda yatinoripira tine 2% tax yatagara tichingobhadhara. Tinewo mimwe mitero yakasiyana siyana yakafanana nanapei neVAT nezvimwe zvakadaro. Saka nhau ndeyekuti kuti tigozoti isusu mupunga ubhadharwe zvakare kuti yoyo iri backdated to 2017.
Sika bazi rezo upfumi riri kuti panogona kunge pakakanganisika mari inofanira kubhadharwa.
Kana paine anenge akarara oneza mukanwa asina kunga ayeuka kuti mupunga waifanira kunge uchiripirwa. Hatigoni kuti tozongoti nhasi chitangai kubhadhara mari iyoyo nekuti mamusinga iripiri mamusinga ibhadhare. Chikonzero ndechipi? Chikonzero ndechekuti panga pasina clarity kana kuti ngati clarity yanga iripo kubudikidza nekutarwa kwakanga kwaitwa mutemo wacho. Nekuti hapana mumwe munhu angazo ise madoubts kana mukuru wefinance ataura kuti chiregedzai kubhadhara tax kana kuti VAT pamupunga, mayeu, majarini, chikeni nebifi izvo zvanga zvambotarwa kuti zvibhadhare mupe VAT. Tozongoti nhasi 3 years later tochitanga kuti aiwa panogona kunge pakareseka, imimi maifanira kunge zvidziva muga kuti munofanira kubhadhara mutero iwoyo. Saka chiripirai nhasi yacho yamusina kubhadhara 3 years ago. Bhadharai izvozvi, huyai tiite muite payment plan.
Pane chakaipa here apa kuti munogara pasi nezimura motaurirana kuti mungabhadhari sei? Vari kukupai kanguva.
Payment plan inoitwa mushure mhonge munhu atori nemari aine tarisiro yekuwana mari kubva pane imwe nzvimbo kuti agozokwanisa kutanga kubhadhara muripo iwoyo. Asi kana pasi torina mari yacho uye tisina kumbobvira taziva kuti kana kuziviswa kuti zvataurwa naye mukuru wefinance uya uya, aiwa handizvo, bhadharai mutero. Iyo zimura yacho yaifanira kuti kana vachina masa vaive mukuru wefinance vakataura kuti chiregai kuripira muripo muparamendi nenzvimbo dzose mumatirevhizheni mumanewspaper vakanyora nyaya idzodzo vachitsimbidzira urongwa hwakanga hwaitwa nehurumende kuti tisasaripire mutero weVAT. Nhasi zimura yoti bhadharai mutero iwoyo. Ndo zvatiri kuti isusu izvozvo hazvigoni, zvinouraya mabhizimusi. Hatidi kuti tiite isusu zvitarafu kana mimwe mutemo ingauraya mabhizimusi aya anga achidzamba dzamba kuti amuke.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanotenga nekutengesa muZimbabwe nekunze reInternational Cross Border Traders Association rinoti rashedzwa kumusangano negurukota reSouth Africa rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Dr. Aaron Motswaledi mangwanani anhasi. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vanoti vanotarisira hurukuro pamusoro pemitemo mitsva yekurwisa coronavirus yakadzikwa neSouth Africa. Nyezuro mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakadzika mitemo mitsva yekurwisana nechirwere cheCovid-19. Imwe yemitemo yavakataura ndeyekurambidza kutengeswa kwehwahwa uye kufamba-famba kwevanhu pakati pa9 o'clock manheru na6 o'clock mangwanani. Vajuru vanoti vanotyira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kumusha kuChristmas negoredzva zvichavharirwa muZimbabwe panguva iyi.
Hongu mukoma tanonoka, zvinhu hazvina kumira mushe kunyanya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kuzororo kumusha zvichienda kuzororo rekisimusi neregoredzva. South Africa yasimbisa mutemo mutemo une chekuita nechirwere checoronavirus. Ndichitaura nemi kudai tadeidzwa kuti minista arida kusangana nesu, minista Home Affairs makuseni na 9 o'clock achipedza kusangana nesu ari kuzotaura nevatapi venhau na 11 o'clock.
Musangano uyu ndeweiva juru
kuti anga achiisa mitemo yakanangana nemabhodha. Saka ura hwedu takangobatira ura mumaoko mukoma tanonoka, nekuti hatizivi zvichange zvakamira sei. Asi ndichazama kuti ndinge ndichiudza vanhu vesangano redu reICTA paFacebook page pedu zvinenge zvichiitika.
Chii chakanaka chingatarisirwa nezvizvarwa zveZimbabwe kubuda mumusangano uyu?
tirikuona paine zvoda kuitika zvisina kunaka zvisina kunakira vanhu veZimbabwe kunyanya vakaenda kuzororo sekuti South Africa irida kuya nemitemo inotyisa zvikurusa saka 11 o'clock minister wehome affairs anenge achitaura nevatatu venhau pamusoro pekushwetera pamusoro pekusunga nebhobhojani mafambirwo anoitwa mumabhodha so ndoo mamirira azvakaita
ko iko kumabhodha kwakamira sei pari zvino
mumabhodha amo maamusina mitsara yakareba manga mayapora mama akufambika zvakanaka tamirira hedu kuti mitsara izowedzera mushure mezororo regoredzva tinoziva segaro ziva kuti mushure megoredzva vanhu vanenge vaakubva kumusha vachienda kunotsvaga mabasa vachidzokera kumabasa avo vagara vachisenza zvichingodaro daro
avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti bazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary razivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa18 ndira gore rinouya kwete musi wa4 ndira gore rinouya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wande makadiva wande ndinokutendai nekudaira kwamaita murume uyo vamwe vanotora mukana westudio kutaura zvinhu zvisina basa kutuka vatungamiriri kutuka mapatize dzimwe enyika studio haimiri ipapo ndinokutendai zvikuru vawande nekutaura kwenyu kwakatsetseka ndichitsigira zvavo vati vanhu varatidza kuti havasapoti vanhu vasina gwara ipapo ndinomira navo nokuti MDCT haina gwara ichidawo kwasisa hama dzangu dziri masvingo muzaka muraini mamukumba vese ndinokwazisai nevanhu vese vemamuroi ndokwazisa baba vangu vari kuHarare Patrick Rakafa, Jetro Rakafa, ndokwazisazve Patrick Rakafa, Louis Rakafa nevamwe vese vanondiziva ndatenda hangu.
Makadini komuri yeZimbabwe ndinonzi Patience Magaraba ndirikukwazisawo Botho Madanire Knowledge Manyaira njemurume wangu. Ndichikwazisa mhuri yangu Chamira Nashe Nataropa Faswa Manyaira. Ndichikwazisa sisi vangu Ruvarashe Magaraba Cherity Magaraba Joseph Magaraba. Ndichikwazisa kuti Knowledge Magaraba. Tinotenda.
Studio 7 apo makadi iko nguva dzamangwanani dzakanaka kudai tinokwasai mose vashamarari vanotaura chokwadi vasina divi ravakazendamira munovataura zvabuda muromo musi zvazviri hamusi kunyedza mashoko muromo womunhu muchisa divi ramunoda sezvinoita vamwe tinokutenda nebasa ramunoita munotizivisa nawo dzezvokwadi nemamiriro ezvinhu sezvazviri musina diri musina bato ramunozembera tinokutendai namukomatanonoka wande tinoziva kuti moshonga nezvivinga mbiri zvakawanda mukati memabasa vaimawo mumhu zvedu vatereri tinomhura vamwe tichirumbidzavo asi regai kurasha mwoyo wenyu nokuda kwaizvozvo rambai makashinga zeya kuti ndozvinoita kana munhu achishanda navanhu tinoiterera studio iyi tiri kunyika dziri kuroendeswa Jonathan vaningi ndava ndiri muno muswaziland tinowanawo dzo dzinoitika kumusha kwedu zuva nezuva musingakurudziri mashoko enyu nganeso neniwo ndoti vanhu vezimbabwe ndofunga muno mwaita zvaanoshivira kuita mugore ra2020 kuona kuti kutonga ndikwa mwari atichinamatira 2021 regore rokubatana nokuwanira mangwana remhuri dzedu nenyika yedu nezvo zvatinobata tisine nezvemapato ezvenyika muno mwe achishamwara achiratidza kuti mwari ndiye wakaratidza kuti hakuna chinobuda kana asina kupindira
asari chungu batana sana wezi mbaho tronge jino buda mzumbo za tigere enyike editi shubiri ya natika karika shakanaka sayi tiri kwa tiri kana kutambura sayi ati ngozo watu kumusha kumusha chino kutendai ni manzo wa hundu
kwa zuwa iwa shamarari ni mwose wa terewe studio 7 ini zitandi ni mudi wa janaka ndiripano pa mafiki nero anishimuti chake anacho isi kongresi yedu utakaita shikipachena kugweru iyo yezanu PF kongresi iyo yaka nyingiru wawangwe wana Douglas Monzora waka kabari koku gweru wakaitwa kongresi MDC Alliance ndo wakato pinza Chamisa Panyanga parizino waka tengwa nezanu PF chimuti china nero ndiye muridzwe masimba marikolo zayana ana zvidiri aya
mangwana kana kana mukoma junga kande miri namukoma blessing zulu namukoma tano nokawande nevamwe vanisina domare mazita lechi mangwana kana kaindini zvangu pita ndiri kuno ku South Africa kupolokwana ndichiti pakaipa bato iro ratambudza ranetsa iro batirezano PF iro MDCT yo yatambudza yanetsa kupe zvapapa president ve party MDCT zvapapi nhasi zvakuwanai takakudza kare singuru takudza senazvo zvoenda motamana vazukuru murukumba nhasi uno zvamuwana muri kubata zvino zvisizvo yenyu pevakupe vanhu tiri kuchiona vezimbabwe tiri kuchema muri kudzinga makanzo MDC Alliance muri kungoita zvese zvamuri kungoda michingoshandiswa ngezano PF nhasi zvakuwanai hamusati matanga chanchikwanisa mhuri yekwangu kwagija ichiti vese katipinde mu2020-2021 apo tiri vapenyu totikumbira mwari atichengete tipinde mu2021 takachengetwa nengiruzi ndatenda zvangu vamushamarari ndini pita ndiri kuno kupolokwane kusouth africa
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu mazana matanhatu emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavirus zviri kukanganisira vanhu vebato ravo reRepublican Party vari kuda kupinda muSenate. VaTrump vakatanga vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora vakatsigirwa nevebato ravo zvikuru sei avo vari kukupidza kuGeorgia. Vakazopinduka vachiti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora asi izvi zvave kukonzera kusawirirana mukati mebato ravo reRepublican Party. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weZim Expo Dr. Tonderai Taylor vanoti kunyange hazvo vaTrump vachiti vari kuenda kuGeorgia kunobatsira vaviri ava mukutsvaka rutsigiro vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora pachinambo chezviuru zviviri zvemadhora.
Sarudzo iri kuitwa kuno kuGeorgia yatotanga kusiriridza izvozvi pane vaya vanovhota zuva rekuvhota zvikuru ndiJanuary 5 asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati wasvika vatanga havo kuvhota saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi isarudzo yakakosha pari zvino nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vavo makumi mana nevasere ibelieve marepublics vanovo makumi mashanu saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati inobva yaona majority mumba yeparliament.
Chii chiri mupfungwa dzevanhu? Chii chavachanyatsotarisa panyaya yesarudzo iyi?
Pari zvino vazhinji vari kuda kuti pave nematinjire ekutongiwa kwenyika kubva mune zvanga zvina mutungamiri Donald Trump. Saka vazhinji vari muno vari kutarisira kuchinja zviripo nekuvhotera vatsva. Chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita insider trading. Saka izvozvo izvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira.
Mataura pamusoro pavatrump, vanhu muGeorgia vari kuona vatrump zvakadini, vanovaona sei?
Pari zvino vatrump support yavo yakati tsikirei, nekuti magariro nemagariro Georgia yainge iri nzvimbo inovhotera vemarepublicans, asi nekubata nekuoneka kunge zvichiti zvanga zviitika makore mana apfuura, vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati saka gore rino muvhoti yakaitwa Trump wakarusa.
Tinoona zvakare kuti vaviri ava Republican Party vari kupipidza musarudzo iyi vanga vachiita sokutsigira kuti hurumende ipe vanhu mari dzinoita $600 pamunhu, asi iko zvinezvi vachinja vava kuti vanotsigirawo kuti vanhu vapiwe $2,000 pamunhu inodika mwana vaTrump. Pane zviri kutaurwa here pamusoro pevaviri ava kana tasvika panyaya dzekuti vanhu vapuwe mari?
Panyaya yekugoyiwa kwemari iyoyo ndinovimba pari zvino vaviri ava vatinonokei kuipindira, nekuti pakaitwa vhoti musenate vakavhotera ye600 zvichireva kuti vaviri vanga vari madhemokrats vakaenda pamberi vachiti aiwa vari kuwirirana nezvekutaurwa nemutungamiriri Donald Trump kuti vanhu vapiwe ma$2,000. Asi pari zvino vachinja vakuti vakutsigira sarudzo iyoyo. Saka panyaya iyoyo iri kuvakosta mavhotsi.
So kuvana kwenyu, munoona sekuti vachabudirira pasarudzo iyi ndavapi?
Pari zvino vemadhemokrats vakutungamirira nenyaya yekuti vakatsigira nyaya yekuti vanhu vapiwe mari dzakati dzinokwana kuita $2,000 pane $600. Saka mukuona kwangu pari zvino vemadhemokrati vari pamberi mumapozi ari kuitwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Tonderai Taylor vari parunhare kuGeorgia neStudio 7. Chokwadi, ini hangu ndinoda kusesekedzwa, upenyu uhu hwaoma hama dzangu. Mambo Duterere ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 359. Hurumende inokurudzirwa kutevedzera mitemo yezveutano yeWorld Health Organization mukutamisa kwairi kuita vanhu vangavhiringwa nedutu mupengo Charlene. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.